manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri Nyamavhuvhu 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Residents Coalition for Change riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. SADC yotumira chikwata chevakweguri kuZimbabwe kuedza kugadzirisa gakava rakonzerwa nemaitirwo esarudzo ari kunzi nevanopikisa nevaongorori dzakabirirwa. America inoti yave kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vapindire nekugadzirisa gakava ramuka muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Residents Coalition for Change iro riri kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzinenge dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANU-PF rinoti izvi zviroto. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauriri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vagift osalosiziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita ndeyekuti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazvingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible. Kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira, tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally variko shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties. Muregion mune ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti dzakasiyana pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafara marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba. Hazviiti kuti election inziri disputed. Election inziri disputed election inoburiswa umboo wekuti isu hatiswirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburiswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANU-PF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesanga norinomirira vadzidzi reZinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asiri kungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveAU chete. Tinoziva kuti ZANU-PF ya gara inoko itashekumpu nyikiza. Asipangwa zagada east. Kana waka kwanisa kunge vachienda kuhondo. Isusu oseve chidiki vingu vaino. Kutitisi nungure Zimbabwe. Chaita shose shada kuitishi yitwe. Seva azizi seve chidiki kutitisi nungure nyika ya Zimbabwe.
Asimutevezeru wasachi garove set. Varodni kiwa. Waka otavatoriwe na ukuti commission yavo ya kabata basa ni masho. Shisine ine jiminga mpinyu shakada ise kunono kakwe mapepe kufutira kwa kaitu kwa Muharare Bulawayo ne Manicaland. Bato RCCC harina kupindura vatorive nau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu resadak neimwewo. Mumbato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. Zeki yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiriri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiriri weNamibia vaHerk Godfried Geingob nemutungamiriri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vachokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC riri kuti richatumira nhumwa kubva kusangano iri kubva kuchikwata cheva kweguri kana kuti panel kana kuti SADC panel of elders kuti riedze kugadzirisa gakava rave munyika zvichikonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa nemasangano akawanda akaongorora sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mashoko eSADC aya ari kuuyawo panguva iyo hurumende yeAmerica iri kuti iri kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vagadzirise matambudziko ari muZimbabwe. America inoti haisi kufara nemabatirwo esarudzo uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vaongorori vesarudzo zvikuru veSADC nehurumende yeZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mashoko akutaurwa ne embassy yeAmerica mashoko asingakatyamadzi nokuti zvinhu zvatakaona tese pajekerere zvichiitika. Zeki yaina kubata maelections eZimbabwe zvakanaka ende uyezve masangano akaita SADC akataura zvekare kuti maelections eZimbabwe angasingameti mechi yadzingati ma guidelines ari muSADC ekuita maelections pachena ya ne kuisa futi independence nekuti aveo zvekare fair nekuva credible pa atingati ma stages ese the electoral process.
Zvino zvose izvi zviri kutaurwa mugwaro here zvodzidzisawo veruzhinji kuti kudini.
Zvinhu zvakadai so tichitarisira kuti maelections anofawari chunu chinokosha nekuti ndo anonzi pachirungu anoforma the foundation of any good democracy. Anofanwa kubatwa zvakasimba because pakashaya tingati confidence, pakashaya fairness, pakashaya iyo pachirungu inonzi credibility muprocess yema elections yaya. Zvinhu zvinoitsa kuti iye hurumende inenge ichizviitira hwina haiuyi ichitambirwa nevanhu because inenge ichinzi yapinda zvisina atsarukana kana zvisina kunyatsokumira zvakanaka zvisina maprocesses eaya anenge aripo.
Iwo mashoko ose iwaya anganzi ane kutsigira divi rimwe chete here?
Mashoko aya haangambove achinzi ari kurekera divi rimwe chete nekuti zvinhu zvavari kutaura zvinhu zviri pajekerere. even shamari dzeZimbabwe chaidzo dzeSADC dzakataurawo zvakare kuti zvavakaona zvasina kumira zvakanaka and pari zvino tikunzwa kuti vatungamiri vemuSADC kana kuti vemuAfrica vashoma shoma ndivo vataura pamusoro pemaelections kuda vachipawo mashoko ekurokotedza vamunangagwa but zvunhu zviri kunyadzisa and zvunhu zvisina zvazvakaringana nekuti mabatirwo akaitwa maelections aya hazvina kumira mushe.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica na Evans Zininga weStudio 7. Mukuzeya nyaya yeAmerica neSADC iyi, tabata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba, tikatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dziri kunzi nevamwe dzakasviba hadzikanganisi here ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika nemamwe masangano akaita seCommonwealth.
Izvozvo mutambo zvisiya izvozvo. Tanga tiri kucoronation yaKing Charles. Vari kutononokerwa, vari kuda kuuya kuita shamwari nesu. Patanga tiri kucoronation itoko takasvika kuCommonwealth. Tagara pasi namai vanotungamira Commonwealth. Nyika dzese dziri muCommonwealth kunze kweyatinoti ABC. Munoziva ABC ndiyo Australia, Britain neCanada. Ndozvo zvadzasara dzeka. Vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kuCommonwealth. Which is why I'm going to report to Commonwealth that I would invite you to read it carefully. Which I will know that there is much more than the so-called negative comments. And I would never even consider the net negative.
Net konzero chei?
Kana tichiu invite vanhu kuti vazoongorora maelections yedu. Tei tichikova kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy. So, they are making recommendations. And because recommendations are based on certain shortcomings they would have noticed. Kune vane pfungwa dzisiri dziri negative vanotaura sekuti it's a rejection yemaelection. Aiwa! Every observer mission must make recommendations which they think, if taken into consideration, will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. So, I can see a matter uchukuti hwamaburitsa hukanyaya iyi musazviita zvinoita zvenyu paunouya kumusha wauya zvakuzero uchaona kuti unenge uchiona nyika inenge ine shamwari dzikuramba dzichingokura dzichikura nekuda kuti Zimbabwe ine chiremerera globally but also uchikura nekuda kuti Zimbabwe ine tunhu twayo tunotukuri pamusoro pevhu, tunotukuri pasi pevhu, tunodikwa nevamwe. Dambudziko redu ndeyekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazoti dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanika zvedu zvatinazvo zvatakapuwa naYahwe. So haaikoko kumutatira zvenyu takafunga neutare.
Ko paukama neAmerica apa tiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete. Zviri kufamba sei?
Well, you see, mukatarisa policy yedu on foreign relations yakataurwa naPresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all kubvira kuti hatina muvengi tinotsvaka ushamwari nepasi rose iwewe ukangawazvitsaura ukada kuva muvengi wedu kugona muvengi kumupa mumwe mwana kuti adyika handiti kuti tine vana here vatoda kuti vazvandwe nemurongo handimu kuti tiri pachinhano ichocho kana America ichifunga kuti inobatsirwa muukama hwayo neZimbabwe nekuramba kuramba yakaita mashandikongonya nesu ndo zvavada hatingavafombi kuti vatidei vasingapii asi zvine mutoredzero wazvowo zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura pari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kuda kuti hurumende yeZimbabwe iongororwe kupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo yeCCC vaNelson Mukwena. Mumashoko kuvatori venhau, mutevedzeri wemukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica Kanyo Farise ashora zvikuru chiitiko chekupambwa nekuitwa kafira mberi kwava Mukwena nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vamwe vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika. Vakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya iyi nechimbi chimbi yoburitsa zvayawana kuruzhinji. Musi wa 26 Nyamavhuvhu vaMukwena vainge vari pakati pevanhu vakadzivirira kuda kupambwa kwemutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi pamberi pevatori venhau muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori. Manheru acho vanonzi vakabva vateverwa kumba kwavo kuHighfield muHarare ndokupambwa vakarohwa zvakaipisisa ndokusiya vakandwa musango kumapinga. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi. Vechidiki vakawanda munyika vari kuita maonero akasiyana siyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutori wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotungamira vechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti sarudzo idzi dzakabirwa neZANU-PF uye zvichakanganisa upenyu hwevechidiki.
Vechidiki vakavhota nouwandu, vechidiki ndo vakawanda. Saka naizvozvo vhoti yakanya kubiwa ivhoti yevechidiki. Chakanya kubiwa upenyu hwedu, ifuture yedu, iyo iri kuramba ichingobiwa neZeki navamunangagwa. So zvatinongokurudzira vechidiki ndezvekuti aiwa ngatisapeta maoko, ngatisarasa tariro, asi kuti ngatisumukei nouwandu hwedu tose vana veZimbabwe, especially vechidiki, tichidimanda kuZeki, tichidimanda vhoti yedu yakabiwa.
Asi mumwe wevechidiki vari muzanu PF vaPeter Matangi vanoti zvesarudzo zvadarika, naizvozvo vechidiki vanofanira kuona kuti zvavaivimbiswa nevaitsvaga mavhoti zvazadzikiswa.
Sevechidiki tinofanira kutora mukana uyu kuti batane, tinofanira kutora mukana uyu kuti tive nerunyararo, tichengetedze runyararo sekurudzirwa kwatinoitwa nemutungamiri wenyika. Tichisarudza nyaya dzebudiriro, tichisarudza nyaya dzekuvandudzwa kweupfumi. Takabatwa zvine chisimba nemapoliticians, tichiramba tichiiswa munyaya dzemaelections. Atinotarisira kuti akapfuura, kana maelections apfuura, chasara kuti zvakanga zvichitaurwa nevano vakanga vachitsvaga mavhoti edu aya ndizvo zvatitakufanga kuchitarisira zvino.
Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare Muzvare Chipo Mutemeri vanoti nekuda kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika upenyu hwevechidiki hwaparara.
Mukoma pakashata, nyika yakaenda ne4USD chicken nemirinda. Saka zvatasarongoita isu semayouth kutongobuda muZimbabwe macho, at least tichiri kutombongotambirwawo. Saka regai tiendewo timbonotsvagawo pamwe zvinhu zvingaite zviri nani, tikashanda shandawo tikaunganidza tumasense tushoma tinogona kuita zviri nani. Kuti muZimbabwe makashata, vane zvavanoita vanhu vanotongodyawo neZANU-PF vakaivhotera.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Ruvarashe Miti anoti vechidiki vane jana rekuzvipundutsa zvisinei nekuti sarudzo dzezvematongerwo enyika dzabuda dzakaita sei.
Tisateerere zvakawanda wanda izvo zvinoonekwa zvichitidzikisira pakushanda kwedu kwatinoita sevechidiki. Chimwe chechinhambwe chatinokwanisa kuita sevechidiki ndechekuchionawo kuti isu tozvisimudziro sei uye tingazvisimbise sei pamakore akutevera aya. Chii chaungaite iwe pachako kuti pamakore ari kutevera aya? Ininiwo ndoda kunge ndaona upenyu hwangu hwashanduka, nyika yangu yanaka, ndiri kukwanisawo kupuwa vamwe mabasa, ndiri kukwanisa kuitawo cheuviri kana cheutatu chinobatsira kuvakiridza nyika yedu yeZimbabwe.
MuZimbabwe pauwandu hwevanhu vechidiki zvikamu zvinodarika makumi matanhatu nemanomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki wemuZimbabwe angari mchirongwa chegore rino che Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI Eva Calvin Manika vanoti kuva muAmerica pasipe chirongwa ichi kwakavabatsira zvikuru. Vamanika vari kushanda nemakambani nawo muWashington DC uye vanoti vari kudzidza zvakawanda munyaya dzekutorwa kwenhau nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukutepfenyura. Vanotiwo izvi zvarodza pfungwa dzavo zvichabatsira kambani yavo ye The Besani Mail iri kuHwange. Kunyangwe vamwe vakawanda vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheyali vakatodzokera kumusha, vamanika vanoti vachadzokera nemusi wemugovera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Tingati tiri kushanda tiri kudzidza zvinongobatanidzika zvose ipapo, nekuti chikamu chatave ichi chefellowship chave chikamu chemaexperience. Atingati kana tiri kumusha vamwe vanovati mainternship kana kuti maattachment. Saka kunoku takuswededzwa pedyo pedyo nana mazvikokota vari muindastry medu. Sesu tiri vatori venhau tiri kunge tichimhanya tiri muno muWashington DC tichitorawo nhau tichiona kuti zvakamira sei kuru sei. Vana mazvikokota ivavava vanonga vari maeditor, vanenge vachitarisawo basa ratiri kuitawo kuZimbabwe. Ndo zvakaita hurumende yeamericawo neirex vakaona kuti basa ratiri kuita kuZimbabwe rinokwanisa kubudirira vakatibatanidza nevanhu vakarerekerwa kudivi iroro. Saka pane zvakawanda zvatiri kudzidza tingati muchirungu maskillswo ekutiwo kana tadzokera kumusha tinokwanisa kunoita kuti mabhizimisi edu ezvemidhia akwanise kubudirirawo.
Zvii zvaungati wadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanopakurirawo vamwe kumusha, uyezve kana uri kumusha unenge uchishanda kupi?
Kana ndiri kumusha ndiri kuve ndiri director webhi Vesana Mail. Saka Vesana Mail iri kuve ichita nezvenhau dzevana vechidiki, nekuti takaona kuti mainstream media hainyanyova pacoverage vana ivava. Pashomani apo pavanobudawo mapepanhau kana mumaredhio imomo vanenge vari mavictims kana kuti vari mafaces enhamo nezvakawanda zvinenge zvichinzi zviri kunetsa muAfrica kana kuti muZimbabwe. Saka ndivo basa randinenge ndichiita ndiri kuZimbabwe. Ndakatarisana kusouth west kwakakumatebeland north kwenyika yedu yeZimbabwe tiri maofisi dari muHwange.
Zvii zvimwe zvaungati wadzidza imo muno zvauchapakurirawo nyanya vana vechidiki vaunoshanda navo kuZimbabwe?
Pandakadzidza chechimwe chandiri kunotora ndechekuti tiri kuona kuti kuZimbabwe nyange tichiita zvevana bhati hatisanyanya vapa mukana wakanyanyisa, tachingovati upon up kuti vataure nyaya dzavo kuti nyika inyatsoziva kuti chii chiri kunetsa vana. Unoziva mazwe muZimbabwe mune nyaya dzemadrugs, mune nyaya dzakawanda dziri kunetsa, but vana hatisinyatsovapa mukana. So pati kuzokera kumba toda kupa space yakakurisa kune vechidiki kuti vanyanyotaura nyaya dzavo varivo pachavo, isu tichingokocherawo tiri mumativi, so that kuti vana vanowana platform yakanyanyisa. Chechipiri chandakadzidza kunoku ndechekuti nyaya dzetechnology chaidzo chaidzo kunoku dzinotogwa zviri siriasi. Shure yangu ndeyekutiwo nyangu vamwe vatori venhawo vandinoyanana navo ndinge ndichivadzidzisawo zvandakadzidza.
Ava Calvin Manika chizvarwa cheZimbabwe chiri muchirongwa cheYali vange vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mu Mutungamiri wenyika Egypt General Abdel Fattah Burhan vaenda ku ndrodzokora mutungamiri wenyika yeSudan General Abdel Fattah Burhan vaenda ku Egypt nasi kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi va Abdel Fattah al-Sisi. Uru rwendo rwavo rwekutanga kune imwe nyika kubva zvavakapandukirwa nevechikwata chemauto chinonzi Rapid Response Forces muna kubvumbi. VaLCC ndivo vaive mutongi gava pakati pehurumende yeSudan nevakaipandukira ava muna chikunguru kuedza kuunza runyararo munyika iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mumwe mukuru wechikwata cheWagner Valery Shekalov anofungidzirwa kuti aradzikwa nhasi mudunhu reSt Petersburg muRussia. Shekalov akafa paakadonha ndege yainge ari nevamwe vapfumbamwe vanosanganisirawo mukuru wechikwata ichi Yevgeny Prigozhin. Vatori venhau vange vasiri kubvumidzwa kusvika pedyo kana kutaura nehama dzake paanga achivigwa, asi vakawanda vanoti kunyangwe zvanga zvisati zvaziviswa nehurumende kuti ari kuvigwa, vanoona sekuti yanga ichida kuedza kuti vatori venhau nevamwe vanhuwo vasazive paaradzikwa nezvanga zvichiitika. Iko zvino regai timbo kupai hurukuro yatakaita namai Shingisai Sluma yakaitwa iyo na Ivan Zininga we Studio 7.
Fundi sangu mwuru mwangu yukataka wana nataka tanga kutuona na tiri wana shikundu funga natori form 2 ma 1996 uko 97 saka taitu mga tutunika grupu kedu kita imba kuchechi tabatazo uchitanga kuchi kuzo uchitanga kuchitanga kuchitanga kupimba ne riga mga tituru kuzona na da kutaranye edhi rudo nini saka iyo wanga wato musician ini the musician
kakashu na kunyanya kunyanya Imimi muchifamba chero mukasaimba imharidzo kune mumwe musikana wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita samai sundo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
mwana akadaro kana musikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya inini ndiri mwana mudiri musikana mudiki ndaifarira zvekuimba ndichiindi vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti no azvinona kuti zvakanaka kana kuti improve zvakati hazvisi music yako haisi kutengesa ngati ma first two albums angu tingati they flop kana kuti munga zvinodzi hazvisi kunata kuita unoimba zvakasa hausi kugona kurekoda asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chisabudirira chete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on let not anyone discourage you continue with it so that's my encouragement always always always
Imaridzo yakakura iyi. Saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano matikwata tambotaura zvekuti kwane zvema YouTube kwane ma Spotify nezvakawanda wanda vanoiwana kupi?
Iko zvinozototi chetaka release pa Sunday papa audio yedu tikurisa sedu video yedu this coming weekend sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvinozotaka suppose uri vakaenda pa internet unongono type kuti hati kunwi Shingisai Sluma unongona unongokoendesa ku Spotify kana kuti munonzi nonzi cloud maini kana tunenda ku iTunes ma platform acho akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamapuraka iwoza Friday kavambonzwawo
iwoza Friday the kambokano manje nokuti mazuva ambe chindichatendechisina kutora ndekuti ndine tundu ndikana makande pa 1 minute muna 2019 murume wangu endatarawo yayo mufundisi akaita stroke mu 2019 December tangu pa kuzimbabwe kunobuda kamboke tantabura pane me concept still in recovery but ndirikutaura tirumbidza mari nekuda kwakupenyu kwake kuti hati kundwe saka dzimbo dzese dziri pa album ndichabudisa dzimbo dzekurumbidza mari.
Aiwa tinotenda zvikuru Mai Suluma vachiita hurukuru na Evans Ningapo. Vateereri musakanganwa kuti live talk tichange tichitaura nezvigakavara pinda munyika nekuda kwesarudzo dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika disenda.